kwete asi matambudziko as such, inyaya yokuti kune reality yokuti hatinga kuprinda ma draft constitution 13 million nekuti tine vanhu vedu 13 million muZimbabwe. Let's say kuti half of them vanhu vakuru vanoda gwaro rake rake, that's about 7.5 million. Hatingakwanisi kuprinda iwo ese. Saka zvatakaita ndezvokuti takaprinda macopies edraft rakazara, ranikati full draft, tikaendesa magwaro iwayo through ma government structures kuma DA nekuma councils, tichitira kuti ma stakeholders ari mudunhu rimwe narimwe district vange vanawo. Asi tiri kushanda zvakare nekuita simplify constitution iyi kuti zviverengeke nemunhu chero asiri gweta achizvinzwisa kuti zviri kuti kudii. Saka tiri kuita simple version rinenge riri shorter, ratinotaura kuti iri isummary yeconstitution. Saka kana paine munhu asiri kuda kuona summary, arida kuona rese rakazara, anokwanisa kuenda pamaofices ari padhuze, onoona hombe racho rakazara racho. Saka izvi tiri kungoita practical nekuti time yedu yekuti tiende kureferendum yasvika, nekuti tiri kuenda kureferendum musi wa16. Saka tagadzirisa shorter version yeconstitution yatiri kuzotranslata kunana Shona Ndebele Nambia Soto Venda, inoita kuti zvakare munhu anokwanisa kuiverenga 30 minutes anenge apedza kuverenga constitution yese, akuziva ma main points.
Ko iro bumbiro rizere iri muri kuri chinjawo here kurishandura kuisa mune dzimwe ndimi dzamataura idzi?
Riri kusandurwa kune ndimi dzese, rakazara kudaro, tiri kuri translata zvakare kuitira kuti anoda kuriverenga rese rizere neShona neNambia anokwanisa kudaro, nekuti bumbiro redu rine 173 pages. Saka taita shorter version ine mapages ari kuma 20 zvekuti munhu anokwanisa kuverenga wozwa summary yebumbiro redu. Asi kana achida kuona rizere, oenda paclinic iri padhuze, kana kuti oenda pachikoro chiri padhuze, kana kuti oenda kupolitical party iri padhuze, onoverenga ikoko kana achida zvake.
Iyo yamuri kuti shorter version muchadhinda akawanda zvakadii?
Kudhinda akawanda zvikuru. Macopies andiri kuona anogona kusvika kuma 500,000, which is half a million. Tichaisa zvemamwe mapamphlets anenge achitaura zvishoma pamaerano neconstitution.
Ko anotanga rini kuwanikwa nevanhu?
Ndinofunga svondo rino anenge akwanisa kuwanikwa navanhu.